manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 16/2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
Africa inohamba ichitaura nguva nenguva musine nguva kuti zvirango hazvina kodzero zvirango zvakatemerera Zimbabwe ngazvibviswe tinotarisa kuti panenge pakaita gungano rinoita seUS Africa Leaders Summit ngavateerere kutaura kweAfrica
Hurumende inoti inotambira nemufaro kurudziro yasachigaro veAfrican Union uye vari mutungamiri weSenegal vaMake Sall yekuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica zvibviswe. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti havasi kuzowedzera mari yavakapa kubazi rehutano mubhajeti regore rinouya. Tichatarisawo mutambo wekurwira menduru yebronze kumakwikwi eFIFA World Cup 2022 ari kutambirwa kukata pakati peCroatia neMorocco mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vachigaro veAfrican Union uye vari mutungamiri weSenegal vaMake Sall nezuro vakakurudzira kubviswa kwezvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica vachiti zvirango izvi zviri kuramba zvichikanganisa vana veZimbabwe. VaSall vakataura izvi kumusangano weUS Africa Summit apo vaitura zvavaiti zvinetswa zvinoda kugadziriswa kuitira kuti kudyidzana kweAmerica neAfrica kubudirire mune ramangwana. Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti hurumende yeZimbabwe inotambira nemufaro kurudziro yavaSall iyi. Musangano uyu wakatanga muWashington DC nechipiri uye mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kukokwa nenyaya yezvirango zvavakatemerwa neAmerica. Asi vainge vakamirirwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava kumusangano uyu. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 navamangwana pamusoro penyaya iyi.
Tinoti Africa inohamba ichitaura nguva nenguva musine nguva kuti zvirango hazvina kodzero zvirango zvakatemerera Zimbabwe ngazvibviswe tinotarisa kuti panenge pakaita gungano rinoita seUS Africa Leaders Summit ngavateerere kutaura kweAfrica Zimbabwe yakataura SADC ikataura Africa yese yataura kuburikidza nachairman wayo saka kunga kuva kusindimara nemwoyo mukukutu kuti munhu asanzwa zvinenge zvichitaura zvizvarwa zveAfrica zvese
Afrika, Amerika nedzimwe nyika dziri kuti pane zviga zvinofanira kugadziriswa neZimbabwe kuti zvirango izvi zvibviswe. Sei hurumende yeZimbabwe isiri kugadzirisa zviga izvi?
Hurumende yeZimbabwe nevana veZimbabwe vakapiwa kuzvitonga kuzere gore ra1980. Zvinoreva kuti kuzvitonga kuzere kunoreva kuti hautemerwe chiga noumwe munhu. Hautemerwe zviga neimwe nyika kwoza musi pasi pedzimwe nyika. Muri pakusipa kuzvitonga kuzere. Saka kuna nyika ine kodzero yokutemera Zimbabwe chiga chipi nechipi zvacho tingava chemuhlovo upi kana mutovo upi nokuti tikatarisa chidzokera kumashure mugore ra2008 pane vakaidza kuti zviitwe kuburikidza neUnited Nations zvinova ndo mashandisirwo anoitwa nyaya dzacho kana pasvika pakuti pane nyika yacheyama pfuura kune dzimwe zvakaenda kuUnited Nations United Nations ikazviramba ikaona kuti hapana kodzero kuti Zimbabwe iiswe pasi pezvirango zveupfumi asi vakaenderera mberi vachiisa Zimbabwe pasi zvirango zveupfumi kunze kweUnited Nations zvinova zviri pamurao wenyika dzepasi rose. Saka nekudaro zvirango izvi hazvisi pamutemo, zvirango izvi ndezveutsinye, zvirango izvi hazvibatsiri. Zimbabwe inoita zvinhu maererano nebumbiro rayo remitemo runonzi constitution, kwete nezvinotaura dzimwe nyika. Gore rino tikateerera zvaita America seZimbabwe choita zvinoda America, mangwana toteerera zvinoda China, kusvera mangwana toteerera zvinoda South Africa, kuti rinotevera toteerera zvinoda kana kuti Russia. Ko isu sezvaro zveZimbabwe chazoita riini zvatinoda?
Vanga vari munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vaniki Mangwana vachitaura naMavhilasi Musanganya uye weStudio 7 vari parunhare muHarare. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti havasi kuzowedzera mari yavakapa kubazi rehutano mubhajeti regore rinouya, vachiti mari yavakapa bazi iri inosvika $473 billion yemari yemunyika pamwe neUS $213 million yavanotarisira kubva kumasangano anopa rubatsiro inokwana pane zvese zvinodiwa nebazi iri. Mutore wedu wenhau Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Muzvinafundo Ncube vataura mashoko aya vachipindura nhengo dzeparamende mudare renational assembly nhasi, idzo dzange dzichida kuti bhajeti rehutano riwedzerwe, dzichiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvese munyika.
I don't think we have room for maneuver here. Let's just work on disbursement so that the ministry can
tikwanisi kuwedzera mari, asi tinofanira kugadzirisa nyaya yekuti vawane mari yavo nekukasika sezvinoita mamwe mapazi akaita serekurima nerekutakurwa kwezvinhu.
Vati mari inowana bazi iri kubva kuhurumende nemasangano anoshanda akazvimirira yakawanda chose, uye vakaona kuti bazi rehutano haritori mari yose kubazi ravo sezvo richinyanya kuda kushanda nemasangano anopa rubatsiro uko rinowana madhora ekuAmerica.
At the same time, we have competition between donor funding.
Pane makwikwi pakushandiswa kwemari yekunze nemari yemuno, zvekuti tinoziva kuti pane zvimwe zvirongwa vashandi vebazi iri vanoda kushanda nemasangano anopa rubatsiro nekuti vanenge vachipiwa mari.
Vaenderera mberi vachiti bazi rehutano rinofanira kushanda nesimba kutsvaga mari kubazi ravo, vachiti mapazi akaita serekurima nerekutangirwa kwezvinhu anopedza mari dzese dzaanopiwa mubhajet nekuti anoshanda nesimba. Asi vamwe vakaita semumiriri weMberengwa North vatafana naJoe veZanu PF vaudza muzvinafundo Ncube kuti vanofanira kupa mapazi mari dziri mubhajet nekuti kutadza kuita izvi kuri kudzorera zvinhu kumashure. Mumiriri wemabhuku vaJames Chidakwa veCitizens Coalition for Change vatiwo vaNcube vanofanira kupa bazi rehutano mari yakawanda, vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvese munyika. Muzvinafundo Ncube vaudza nhengo dzeparamende idzi kuti vari kuona kuti zvipatara zvakazvimirira kana kuti maprivate hospitals zviri kuwanda munzvimbo dzese munyika, uye vachaita urongwa hwekuti zvipatara zvehurumende nezvipatara izvi zvishande pamwe. Vatiwo zviri pachena kuti mamwe mapirisi anotengwa nehurumende kuendeswa muzvipatara zvayo anotsakatika nekukasika achienda kuzvipatara izvi. Mutungamiri wesangano ravana chiremba vanoshanda vakazvimirira Dr. Johannes Marisa vaudza Studio 7 kuti kune uori muzvipatara zvehurumende, uye mapiritsi nemumwe mishonga iri kutorwa muzvipatara izvi ichitengeswa kwakasiyana-siyana.
Saka izvozvi zvinokonzerwa nepoor management iri kuitika mainstitution kugarisa pazvigaro pevanhu varimo imomo mumahospitals emapublic hospitals.
Hatina kukwanisa kunzwa kubazi rehutano sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Mari yakapiwa kubazi rezveutano ye$473 billion dora yemunyika inoita zvikamu gumi nechimwe zvebhajeti rese re$4.5 trillion iri kutarisirwa kushandiswa nehurumende gore rinouya, uye nhengo dzeparamende dzange dzichida kuti muzvinafundo Ncube vawedzere bhajeti rebazi rehutano iri kusvika pazvikamu gumi nezvishanu sezvinodiwa nechigache Abuja Declaration. Zvichakadai, National Assembly inotarisirwa kupasisa budget ra 2023 nhasi yoriendesa kudare reSenate. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Kanzuru yeHarare yaparura chirongwa chekuti vagari vakwanise kubatsirwa nekanzuru pamwe nekubhadhara mitero padande mutande vachishandisa nharembozha dzavo kana kuti mobile application inonzi Taura Harare. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Guta reHarare rakabatana nesangano recombined Harare Residents Association, CRA, kuumba mobile application iyi, iyo inonzi iri kutarisira kusumudzira mafambisirwo emabasa nekanzuru kana kuti inonzi pachirungu service delivery. Vachitaura apo vanga vachiparura chirongwa chekushandisa umhizha hwenharembozha uhu hwetaura Harare, kanzura veward 7 vahepmo Gotora, vanova sachigaro wekomiti inoona nezvekuburitswa kwemashoko mukanzuro yeHarare. Vati vanofara zvikuru kana vachikwanisa kurerutsira vagari.
Nangwa cheapplication ichi ndechekubatsira vagari veguta. Vachabatsirika nenzira dzakawanda. Chokutanga, vanhu vachange vagona kubhadhara mitero yavo kuburikidza neapplication iyoyi eti vanogona kubhadhara vari kunzvimbo dzavari. Zvechipiri, kana munhu akada kuziva kuti ndine chikwereti chakakura sei kuguta reHarare, anokwanisa zvakare kubvunza kuti chikwereti changu chakamira sei kuburikidza neapplication iyoyi. Zvekare, kana kana ine information yaangade kana kuti akada kuziva zviri kuitika mukati meguta, akukwanisa zvakare kuwana information.
Vagotora vati izvi zvichabatsirawo kuti kanzuro ikurumidze kugadzirisa matambudziko anenge achisangana nevagari.
Injiniya mumwe nemumwe ngatimbotii ndiwo kumvura paanongowana information kana kuti meseji yekuti kuabvunze kune paipi yatsemuka murodhi yakati, akutoita zvekuti amhanye chipakapaka kuti anogadzirisa nokukurumidza. Zvakuda kuti maresponses edu akukwanisa kuatendwa nekukasika. Information yaakusvika kune vanoma service providers emukanzuro.
Mukuru wetra vaRuben Akili vatsigirawo vachiti donzvo remushandira pamwe uyu nderekusimbisa ukama pakati pevagari nekanzuro yavo pamwe nekuvhura mikana yenhaurirano dzakasununguka.
Nechinangwa chekuona kuti vanhu vakwanisa kuona mukana paminyuto dzavo kana kuti zvavanenge vachisangana nazvo maringe nekuwaniswa kwemabasa kana kuti service delivery atinopiwa nekanzuro. Saka naizvozvo mobile app iyi tingati chinhu chinhu chakanyanyoitunzwa ndechekuti painge pasina mikana yekuti vanhu vanokwanisanga vachiuya vanotaura tingati zvichemo zvavo. Saka zvichemo izvi kana kuti tingati atingati maservice delivery reports mobile app yave kupa mukana wekuti vanhu vanokwanisa kunge vachive vanotaura minyuto dzavo. Vadzitaura kudaro zvakare vachive vachinove vanopiwa pachinge inonzi reference number yekuziva kuti chinhu chandava ndinotaura kana chandava ndinokomplena ichi charekodwa, uyezve vachikwanisa kudzi wazoro chironda kana kuchitevera kuona kuti zvaita.
Vachitaura neStudio 7 vaGift Marimo vanoshanda nekambani yeCodel inova yakagadzira mobile application iyi vati chinangwa chavo ndechekubatsira guta reHarare kuitira kuti vagari vakwanise kuwana zvavanotarisira kukanzuru nenguva uye vari chero kwavari, kusanganisira kuzivisa kanzuru matambudziko anenge avawira kunzvimbo dzavanogara, kuziva kune makirinika ekanzuru, kubhadhara mitero pamwe nekuwana rumwe ruzivo rwakasiyana siyana rune chekuita neguta reHarare.
Isoftware takagadzira kuti batsire City of Harare kuinenza service delivery. So chekutanga inenge tichibatsira maresidents kuti vaone mukana wekubhadhara mabills avo zviri easy. Tinoda kuti tirimove congestion inenge ichiitika kucity hall. Chechipiri chinova chakanyanya kukoshesesa chakaita kuti applications dzakao developa ndechekuti tinoda kuita tinoda kuti tiite service delivery iwedze inake kumaresidensi.
Mobile application yeTaura Harare iyi iyo yave kutoshanda pari zvino iri kuwanikwa panharembozha dzinoshandisa software yeAndroid, asi paine tarisiro yekuti ichavandudzwa kuti iwanikwe pane dzimwe mhando dzakadai semaiPhone. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America iri kuda kuti chimwe chizvarwa chayo chaive muchiuto chiri kuAustralia chidzorwe kumusha mushure mekusungwa nemhosva yekupa zvidzidzo zvekutyaira ndege kumauto eChina. Gweta raDaniel Dugan rati mhosva dzaari kupomerwa dzine chekuita nezvematongerwo enyika uye Australia inofanirwa kuramba chikumbiro chekuti aburiswe munyika iyi. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vakatarisana nekusarudzwa zvakare semutungamiri webato riri kutonga reAfrican National Congress kana kuti ANC kunyange hazvo vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori. Nengo dzeANC dzinodarika zviuru zvina dziri kutarisirwa kuvhota pamusangano wemazuva mashanu webato iri uri kuitirwa pedyo neJohannesburg. Paita ropa rakaipa pakati pevagari vari munzvimbo dzakaganirana nenzvimbo dzinochengeterwa mhuka nevanochengetedza mhuka zvichitevera kufa kwemumwe murume nekurohwa achipomerwa mhosva yekuvhima zvisiri pamutemo. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
VaElvin Gondogoto vakafira kuchipatara chemukaroi mushure mekurohwa zvakaipisisa nevanochengetedza mhuka veAfrica Parks kuSiyakobho masvondo matatu apfuura. Zvinonzi vanhu vana vakaita vaGondogoto vakafira mberi hapana zvavakaitwa izvo zvakapa vamwe vagare hasha dzekunorova vanochengetedza mhuka ava ndokusungwa. Baba vemufi vaRonald Gondogoto vanoti mhuri yavo iri kurwadziwa zvakanyanya vachiti mwana wavo akaurayiwa semhuka asi vakamuuraya havana kusungwa. VaGondogoto vanoti vashandi veAfrica Parks vanokoshesa kodzero dzemhuka kudarika kodzero dzevanhu. Mumwe mugari wekuSiyakobho asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo achityira upenyu hwake anoti vanochengetedza mhuka ava vari kushungurudza vagari vari kushanda pasi pechibvumirano chavakaita neZimbabwe National Parks kana kuti Zim Parks munzvimbo yavo sezvo pakutanga zvanga zvisina kudaro.
Pane kakusawirirana kekuti ava vezvemutemo vane pavanoshandisa masimba avo zvakanyanyisa zvisiri mumurau zvokuti vanosvika pakurova. Tinofungidzira kuti vagari venzvimbo nevatungamiri vedu vari munharaunda masabhuku nemadzimambo vanofanira kugara musangano votsiura veAfrican Parks masimba avanoita akanyanyisa kuzosvika pakuzouraya munhu kana kurova munhu zvakaipisisa.
Mumwe akasungwa mushure mekurova vanochengetedza mhuka ava vaSamson Chirera varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti nyaya iyi ichiri kumatare edzimhosva. Mutauri webazi reZim Parks vatinashe Farao vabvuma kuti vaGondogoto vakafa mushure mekusangana nevanochengetedza mhuka vachiti havana kurohwa asi kuti vakanyura mumvura mushure mekuda kutiza vanochengetedza mhuka.
We can confirm an incident in Matsadona. It was a tragic event.
Tinobvuma kuti pane munhu akafa kuMatsadona. Tine urombo zvikuru asi munhu uyu akazvikanda mumvura mushure mekusangana nevashandi vedu vanochengetedza mhuka.
VaFarao vanoti vamwe vashandi vavo vakarohwa nevagari kunyange vainge vakapakatira pfuti zvavanoti zvinoratidza kuti vashandi vavo vanoda runyararo nevagari. VaFarao vanoti vanokurudzira kuti vagari vabatsirane nevashandi vavo mukuchengetedza mhuka.
But we are encouraging communities.
Tiri kukumbirisa kuti vanhu vemunharaunda vashande pamwe chete nevashandi veParks pasina bongozozo.
Mukuru weCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti makambani ari munyaya dzezvezviwanikwa haachakoshesa upenyu hwevanhu.
Upenyu hwemwana wemuZimbabwe iko zvino hauchakoshi especially tichitarisa mirizhonga iri kukonzerwa nemakambani. Vanoita sekuti vane residence rekuita zvavanoda kutyora kodzero dzevanhu, hapana zvavanoitwa. Saka mitemo yacho iri kunyanya ku protecta makambani ichisairira ma citizens kumuka
kurova kwevagare vanochengetedza muka kunonzi kuri kuitika kunyamakate kuvagare vari munzvimbo iri pedyo nekariba game reserve ambuya maidei chundu vanoti vari kushungurudzwa nevashandi vekambani yeinternational anti-poaching foundation ava vanonzi vakamborova mumwe murume wechidiki akafa kutanga kwegore rino asi hapana zvavakaitwa
Kana waka niki walikuwa wana bale mwana wakaruwa nuko hotela huko. Mukomana mudiki wakamubaka muchera huko. Wakaruwa mukomana mukuru akane mukadzi wake akafa.
Hatina kukwanisa kutaura nevo makambani anochengetedza muka aya sezvo vakuru vavo vanzi vanogara kunze kwenyika. Hatina kuwana uwandu hwevanhu vakafa nekuda kwekurohwa nevashandi vemakambani anochengetedza muka pasi pechibvumirano cheZimpact sezvo vafarawo vati havana uwandu uhwu. Hatinawo kukwanisa kubata mutauri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati kuti tinzwe kuti nyaya dziri kumhangarwa kumapurisa dzekunetsana kwevagari vanochengetedza muka dzakawandawo zvakadii uye zvekuti vanhu vari kusungwa vachivhima zviri kunze kwemutemo vakawandawo zvakadii. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunura Ijena.
Tombotarisa zviri kuitika kumakwikwi eWorld Cup kuKatar. Apo makundano emakwikwi emutambo wenhabvu wepasi rose weFIFA World Cup 2022 ave kusvika kwamvura yacheka makumbo kwakare kuKatar, Morocco iyo yakatsimudza mureza weAfrica mushure mekuve nyika yekutanga kubva kuAfrica kupinda masemifinal emakwikwi aya iri kusangana mangwana neCroatia vachirwira menduru yebronze. Finali iri kone svondo pakati peArgentina neFrance iyo yakatora mukombe uyu muna 2018. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muongorori wemutambo wenhabvu vari zvakare murayiridzi wenhabvu vaJona Masia.
Makwikwi achange aripo pakati peMorocco neCroatia mangwana achange ari makwikwi akasimba nekuti timu mbiri idzi dzine nhoroondo yekutamba mutambo zvakasimba. Mukatarira Croatia yakatombodhonza kubva kuWorld Cup yakapfuura iyo ikazohiwa zvayo papa mafinals pepedzisira neFrance, asi itimu yakasimba zvikuru ine vatambi vatingati vane experience yakawanda. Mukatarira vana Modric vachikontrola midfield, vana Perisic vachikontrola kwetinoti kuattack kumberi kuleft side, nedefense yavo na Lovren.
Ko kuMorocco uku va Masia,
Morocco mukatara yakarongwa zvakanaka chaizvo, ine vatambi vanogona kutamba. Taraimone goalkeeper wavo Bono haunobata, vana Ziyech, vana Hakimi. Saka tingati mutambo uyu mutambo unenge wakaoma unotoda vanoshandisa pfungwa kuti vangadya imwe timu sei. Asi ndona zvangu Morocco ichibudirira pamutambo uyu.
Iko kusvika kweMorocco pakuti inge ichirwira menduru yebronze zvakakosha zvakadii kuAfrica?
Kupinda kweMorocco mumasemifinals uyezve nepavakutambira kuti vagone kuwina kana bronze zvakakosha zvikuru pamusoro penhabvu yemuAfrica. Mukatarira Africa ine vatambi vepamusoro, asi nekuda kwekuti Africa inotarisirwa pasi, vatambi vemuAfrica havambonyanyi kusimudzirwa nekuti hapanawo timu yeAfrica yanga yambosvika kumberi mberi uko kana tichitarisa makwikwi eWorld Cup. Saka Morocco yaita chinhu chinosimudzira nyaya yebhora muAfrica uye kusimudzira vatambi vemuAfrica zvokuti tinogona kuona kuti pamberi apa vaya vatinoti marecruiters vanotora vatambi vachivaendisa kumatimu mahombe kunana Europe nekumwe uko, tinoona sekuti vachatanga kutarira Africa kuti uku ndo kune vatambi. Saka zvinosimudza nhabvu chaizvo muAfrica.
Vanga vari muongorori wemutambo wenhabvu uye vari murayiridzi wenhabvu vaJona Masia vari parunhare muWest Virginia muno muAmerica neStudio 7.
Gucci Waza, Waza Friday, my darling. Waza Friday, seven to 14.
Muchirongwa chedu chemagitara chesondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki Fasterman Crusader Marura anobva kuChipinge. Ngatinzwe nhoronde upenyu hwake mune zvemagitare muhurukuro yaita naivan Zininga we Studio 7.
Vangade kukubata ayivano kuwana ikupi.
Vanonga vashida ubata fasta mene wano ndibata pa namba zoti 077-60-47-67-4. Zume namba zwanu kwanza ndibata nazo the net one zinoita 071-911-3709. Vano ndibata pa YouTube channel, pa Facebook, pa Twitter wano ndibata. Vavangu nyora watu fasta mene wano vavandu bata. Datenda wa samari vesu jesu vene kubata fasta mene.
Kamuno oti ndoo karikupisa kakamunga adikubuda na kumudari ronde kapi timbo kati chwa.
Kasungu karikubuda mtuwa 19. Aku kasungu kakaunguru wakani unyanzi kakanzu utakwa nidoro kakafa jawanu kwa Christmas diyo latest ya fasta mene. Sungu do sungu itange ichi nge ichi jambi wapa Xmas. Tinenge tine show patanganda dopa tinenge paine show yedu mtuwa 25. Kwa 25 December, tope inunga hiri ipapo, tinge taka wanda maatisi alati wandei. Na wanade, agaza, yego sita iri namba, inga tanga kujamba, jika tinda ipura, wanda kazi ipura, mkozi kuerera, suchi mburu darubira, mkozi kuerera, suchi mbila uyazira, wale kusini sawani, kwa
Why did you think he's a one?
Mazwa kubva kuna Fasterman Crusader Marura pahurukuru yaita naEvan Zinga Studio 7. Musakangano wachirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nasi apo tiri kukurukura pamusoro pemusangano uchangopetwa muno muWashington DC weUS Africa Summit. Sezvo nguva yedu yapera regai tingotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende inoti inotambira nemufaro kurudziro yasachigaro yeAfrican Union uye vari mutungamiri veSenegal vaMake Sall yekuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica zvibviswe. Gurukotaro zvemari muzvinafundo Mutule Ncube vanoti havasi kuzowedzera mari yavakapa kubhajet rehutano regore rinouya. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonika ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Gifts Dube.
Putin.